Achitaura vari pamuzinda wavo kwaSeke mazuva mashoma, mitambo yemazuva maviri yekumusha Fringe Festival isati yatanga kudema Growth Point. Mambo Seke vati vanhu havachaziva tsika dzavo izvo zvakapa hurumende kuti ite madzishe basa rekudzidzisa veruzhinji pamusoro petsika dzavo.
Titi zvechokwadi zvaakuitwa ndo zvinoenderana nehunhu netsika dzeparticular tribe iye zvinoizvi semadzimambo kuti tidzidzise vanhu tsika nondoona inini kana ndiridza nevanhu so zvotora fodya yangu ndichipura kana muchechi chaimo zvotora fodya yangu ndichipura. Zimbabwe never change itself into any other country other than Zimbabwe.
Mambo Seke avo vane nzvimbo iri kuitirwa kumusha Fringe Festival vakurudzirawo vanoita mitambo yechinyakare yakaita seJerusarema kuti vazive zvinoreva mitambo iyi sezvo mimwe yacho iri mitambo inofanirwa kuonekwa nevanhu vakuru chete kwete zviri kuitwa mazuva ano zvokuti vana vadiki vari kusiyiwa vachiona mitambo yakadai.
Kujaivhi yai ijaivhi inonzi tambura makumbo. Handiti, isusu taizviziva kuti zvinhu zvinoenderana nekusikwa kwemunhu hazviri pachena. Kana tiri kuda kuita zvinhu zvetsika zvatingozviunderstandai kuti zvinoitwa chirudziro, zvinoitwa papi, nechikonzero chipi. Saka tiri kuti kana tichiita chinhu ngatichiite for a very good reason.
Vatiwo veruzhinji muZimbabwe havacharemekedzi mabasa emadzimambo izvo vati zvinovaodza mwoyo zvikuru.
Inini ndiri mambo panapa tikaita politician the general public vanoteerera politician more isusu we are relegated to illiterate traditionalists. That's true vanoziva ndakashatirwa zvibereki. The constitution, when I wanted to perform my duties as mambo, the government had restrictions, mambo, it is very disheartening, disappointing, and you wonder what chigaro chinokunzi mambo, chekunzi she, chekunzi samusha kana kuti sabhuku, how relevant is it?
Vari kuronga mitambo iyi uye vari mutambi pachavo sabhuku Edikandava vati vakaronga mutambo wekumusha Fringe Festival mushure mekuona kuti vagari vekumaruva vari kushaya zvinovavaraidza uye kusimudzira mabasa avanoita akaita sekuimba nekuveza nezvimwe zvakadaro.
Semwana wakaSeke takazviona kuti kumaruwa kusikuwana entertainment kubva tafunga zano rekuti tiendese entertainment to all the provinces in Zimbabwe tichitangira kwaSeke chinangwa chekusimudzira art and craft tichitachawo mizisheni vezvivezwa nevamwe vese vakadaro inove zvinoita fall under employment 10 provinces atienda. We employ a lot of people. Vachave vachiparticipata but donzo guru nderekusumudzira zvatinenge tichiita in terms of culture, music, art, because our culture is diverse.
Vakandava vanoti mutambo wekumusha Fringe Festival uyo uri kutanga nechishanu uchikira nemugovera uchaitwa gore rega rega kwaSeke uyo shiviro yavo ndeyekubatana nemamwe matunhu kuti aitewo mitambo iyi senzira yekusimudzira mabasa evatambi vari mumatunhu gumi ari muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 kwaSeke ndini chiri muzamira.